wasn't noted as Simbang, basically, between Teko Atlanta, Chiripa, Mapaka, Mapatmari, Kunima, Yimbi, Varku, Yavakan, Varkuba, Bab. Second, you have to taste Yimbi, Vashinji, Vataku, Tampus, and Dampus, Grima, Resuda, Maswapura, Takauna, Chi, Video, I attended Zwapa, social media, Semimbanunzi, Doba Don, Achi, Nesekana, Aripone, Madras. Ini mbona kachimbo taura naye achimushupika achidarubatsiro kutaura naye ndakanyatsonzwisisa kuti vahimbi vazhinji vemuzimbabwe varikunetsekana nezvinodhaka kusekuziya kwako kutanga kwatakaita nyaya yezvinodhaka izvi nyaya yehanzva dzangu anoita zvinodhaka ave muimbi zvekare akaita mupindinzwisise uyezve vaimbi ndo vanove neinfluence vanokwanisa kuudza vamwe kuti tichinje zviri kuitika kumba
saka muri kutarisira kuungana nevapi tiri kunzwa mabata vaimbi vari kuuya
pavaimbi vari kuuya pana muimbi wechikadzi anonzi Tami Moyo vanasikana vatambura saka tinoda kuti vavewo vamiririre vatange kutaura vasumuke vataure izvozvo pana chikomana chezvinonzi Pop Ten vanhu vese vanochiziva uyezve kune muimbi wedu ari muno ari kunana Dallas anonzi Julian King Zebron neumwe anonzi Stoko vese vavo vachanga vakagara tichitaura tichida kuti tinyatsoizeya pachena pasina kuvanza pasina kuti kuti tinyatsoikurukura ifumuke nyaya inoda kutaurwa kuti ifumuke
ini muchiona nebasa ramabata kusvika pari zvino vamuri kutaura navo vari kuitambira sei vanogamuchira here kuti kunogona kuve neshanduko
zviri kuenda zvichichinja sekuziya kwako patakatanga chitaiko chaiko vanhu vakanga vasingadi kutaura vanhu vainyara vanhu vaive nekahunhu kedu kayekekumba kekuti hatifukure hapwa asi madrugs ariko mazuva ano sekuziya kwako akaputika anoputika haasi aive kuti munovanza munhu mogara naye aive anotobuda kutanga kufamba nechi nepanhu nenzira kuzve zvekuti muchavanza hapana pfungwa dzinenge dzarasika saka isu tinoshanda nevatinoti maparents vaberekika vatinoti macaregivers ndo vacho vari kuchengeta vanhu vari kunetsekana saka tinotanga kuvadzidzisa ivavo kuti vatambire dambudziko ravainaro varitambira vanofanira kuritambira vachiziva kuti idambudziko rechirwere chepfungwa vanhu vazhinji ndo pavasekuziva ipapo tikapabata kuti chirwere chepfungwa tinochinzwisisa sekuziya kwatinoita chirwere kana kensa hatizinduke kana munhu akane kensa tinoshanda naye kusvikira zvanaka asi tikanzwa kuti munhu ane chirwere chepfungwa chekushandisa zvinodhaka hatizvibati tinoti anozviitisa saka tinobva tangosairira semombe
asi vari kuwana rubatsiro here iyo kunyanya vechidiki ava tiri kunzwa kuti ndo pazvakanyanya kuremera uko
kuri kurema nekuti vanhu vari kuita zvekubatsira vashoma vari kupa rubatsiro chairwo chairwo rwekuti nzvimbo dzekuti vaende kunobatsirwa vazhinji vari kuita zvekutaura zvekungo makampeini nekuti ndo zviri nyore ndo zvisingadechi mari dzakawanda kuti zviitwe
kurudziro yamungasiriwo ruzhinji rwakateerera nenhau iyoyi yezvezvinodhaka izvi ndeyekuti kudii
ndini chandokurudzira ndechekuti izvi zvakuda munhu wese nyaya yezvinodhaka iri kuda kubatwa semabatiro atakaita nyaya yechirwere cheHIV yekuti chinosvika pacommunity level munhu wese akunyatsonzwisisa handii vanhu vazhinji vari kuuya vachibva kune dzimwe nyika vachitoda kuvhura tada kuvhura rehab is not haichisi chinhu chekuti tinoti it's a process inogona kuve process yeover ye 2 years 3 years zvichienderana nemunhu kubatsira munhu anoshandisa zvinodhaka zvine matanho akareba kubvira paachabva ikoko angodzokera mucommunity maanga ari muye futi anoda kuramba akabatwa akasikwa naye saka ndinokurudzira kuti dai tangoshanda pamwe chete dai tangofamba tichitaura rimwe chete tirege kunyara tirege kubvuma vanhu vari kutengesa madrugs mumacommunities medu takanyarara tichitoziva kuti maive panexto mapurisa ariko ngavasungwe vanhu
chirongwa ichi chekuatlanta chichiri kuitirwa papi mazuva api nguva dzipi vanoda kuuya vagouya vachiziva kwekunanga
okay so kune inonzi Zim Expo iri kuitwa kuatlanta vanhu vanouya inonzi Somesa Hotel airport no chirongwa chedu isusu chiri kumusi Saturday 27 May pakati nguva dza 1 na 3 PM tinodaira kuti vanhu vanouya nekuti vana vatiri kusangana navo kumba vazhinji vabereki vavo vari kunze kwenyika kudiaspora.